Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wemuvhuro 27 kukadzi 2023. Makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chanhasi.
Aiwe michabatsira hurumende yeZimbabwe kuita tsvakurudzo kuti vanzwisise kuti vangani vanoda rubatsiro rwekudzoka kuZimbabwe, uye kuti vanzwisise kuti kana vauya vanoda rubatsiro rwakadini kuti vagarisike muno, uye kuti vawane mabasa pekugara.
Sangano reInternational Organization for Migration rinoti riri kushanda nemamwe masangano kuti vaparure zvirongwa zvingabatsira zvizvarwa zveZimbabwe zvinotarisirwa kudzoka kuZimbabwe kubva kuSouth Africa.
Vanowana simba racho kupire kuti varayiridzi vari mumaclassroom medu vanogara nopfungwa. Hatisati tazviona izvo.
Bazi rezvedzidzo rinoti masangano anomirira varayiridzi haafaniri kutaura zvinhu zvisina umbowo uye zvinokonzera mhirizhonga.
Muprovhinsi mamwe maprovhinsi ane maticha anosvika muma15,000. Mofunga kuti wani munhu ndee angazoona maticha ari kurwara nepfungwa akawanda ari muprovhinsi. Haithink kuti vandoro zvandingangotaura nezvekuti vari kuramba chokwadi, asi tava pamutoro patsamba dzatanyora kwavari.
Asi rimwe sangano rinomirira varayiridzi rinokurudzira bazi rezvedzidzo kubetsera varayiridzi vanonzi vari kunetseka nepfungwa pamusoro pebasa ravo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Sangano reInternational Organization for Migration, IOM, rinoti zvichitevera musangano wakaitwa nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nemukuru weIOM vaAntonio Vitorino nezvenyaya yokubatsira mukudzoka munyika kwezvizvarwa zveZimbabwe zviri kuSouth Africa, sangano iri rinoti richabatsira Zimbabwe mukuita tsvakiridzo yekuona kuti vangani vari kuda kubatsiro rwokudzoka kuZimbabwe, uye kuti kune vanouya vanoda rubatsiro rwakadini kuti vagarisike muZimbabwe. Mutauriri weIOM muZimbabwe Muzvare Fadzai Penny Pangeti vaudza Studio 7 kuti IOM iri kushanda nemamwe masangano kusanganisira United Nations mukuona kuti vaparura zvirongwa zvingabatsira vanhu ava kana vachinge vadzoka, uye mukufamba kwavo uye nemagariro avachazoita vachinge vadzoka.
Mutungamiriri weZimbabwe vaEmerson Mnangagwa vakasangana nemukuru weInternational Organization for Migration, IOM, pasi rose vaAntonio Vitorino kuAddis Ababa kwavaive kumusangano weAfrican Union. Vakataura pamusoro pezvirongwa zveIOM zviri kuitwa muno muZimbabwe, uye nezvezvirongwa zvingaparirwe kubatsira avo vanotarisirwa kudzoka kuZimbabwe kubva kuSouth Africa.
IOM iri kugadzirira sei kudzoka kumusha kwezvizvarwa zveZimbabwe kubva kuSouth Africa muna June?
Zvinotarisirwa kuti kune zvizvarwa zveMuzimbabwe zvinopfuura 170,000 vanogona kukanganiswa nekusava nemagwaro ekugara kuSouth Africa mushure mekukanzurwa kweZimbabwe Exemption Permit nehurumende yeSouth Africa. IOM ichabatsira hurumende yeZimbabwe kuita tsvakurudzo kuti vanzwisise kuti vangani vanoda rubatsiro rwekudzoka kuZimbabwe, uye kuti vanzwisise kuti kana vauya vanoda rubatsiro rwakadini kuti vagarisike muno, uye kuti vawane mabasa pekugara uye nerubatsiro rwokutanga mabhizimusi nekuti vana vaende kuchikoro.
Pane mamwe masangano ari kubatsirawo here munyaya yezvizvarwa zveZimbabwe zviri kudzoka kumusha izvi?
Aiwe, miri kushanda zvekare nemubatanidzwa wenyika dzepasi rose kana kuti United Nations kuti vaparure zvirongwa zvingabatsire vanhu ava kana vachinge vadzoka, uye mukufamba kwavo kudzoka kuno kuZimbabwe, uye nemagariro avachazoita kuno vachinge vadzoka.
Pane zvirongwa zviri kudzikwa here kubatsira madzimai nevana vechikoro vari kutarisirwa kudzokavo kumusha kubva kuSouth Africa?
Hapasati pave nezvirongwa zvati zvaparurwa zvakanangana nevana vechikoro nemadzimai vachadzoka kuZimbabwe, asi ayo miri kushanda pamwe chete nehurumende neUnited Nations kuti vana pavanodzoka, vana vechikoro nemadzimai kunyanya-nyanya, vawane rubatsiro rwakanangana navo.
Mutauriri webazi pansore ndodzokorora zvakare, mutauriri weInternational Organization for Migration muZimbabwe Muzvare Fadzai Penny Pangeti vari parunare kuHarare neStudio 7. Mutauriri webazi rezvedzidzo vataungana ndoro vanoti masangano anomirira varairidzi haafaniri kutaura zvinhu zvisina humbowo uye zvinokonzera mhirizhonga, vachiti bazi rezvedzidzo harizivi nezvevarairidzi vari muzvikoro vachiita basa asi vachirwara nepfungwa. Rimwe sangano rinomirira varairidzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe rakazivisa kuti pane varairidzi vazhinji vari kunetseka mupfungwa pamusoro pebasa nemihoro yavo, vachiti hurumende hapana zvairi kuita pamusoro pevarairidzi ava. Vandoro vanoti kunyange hazvo zvakadaro, bazi ravo rine vana mazvikokota vezvepfungwa kana kuti masakatris vanogona kubetsera munhu wese ari anogona kubetsera varairidzi vane dambudziko iri.
Isu sebazi rezvedzidzo yeprimary nesecondary education tinotonzwa kushushikana kana towa vanhu vachireva ivo kuti mumakirasi edu takaisa maticha vanogwara nopfungwa. Isi hationonge zvinenge zvakanaka kuti vanhu vataure zvinhu zvakadaro, kutongodo kungoti vakonzerese mhirizhonga. Uye hationi kuti vanowana simba racho kupi rekuti varairidzi vari mumakirasirumu medu vanogwara nopfungwa. Hatisati tazviona izvo. Kana pane kuda agwara nopfungwa anobatsigwa nemamedical aid ariko epismas nekunoona ana chiremba, asi hatina makeses akawanda. Hatingati tingatoti kupa varairidzi vedu 140,000 pane makeses atingatotaura kuti pane zviri kuitika.
Vandoro, pane chirongwa chinobatsira varairidzi venyu ava here munyaya dzakafanana nekurwara nepfungwa kana kunetseka nepfungwa kuri kutaurwa uku?
Zvatokwanisa kukuudzai ndezvekuti isu sebazi reprimary nesecondary education tine department inonzi learner welfare special needs and psychological services. Department iri rine vatinoti vana mazvikokota vezvepfungwa ivava mapsychologists, asi rakadonyanya kudorereka kudobatsira vadzidzi vedu kwete vadzidzisi. Tine tichidobatsira vadzidzi vedu kuti vasatora madrugs, uye kuti vasaita musika wayakawanda, uye kana kune zviri kunetsa kumba tione kuti zvinogadzirika sei nezvakadaro nezvakadaro, kuti vakwanise kuwana dzidzo yemhando yepamusorosoro. Kana zvazonyanya kunetsa, tinozongovatiwo kuda kana pana ticha wanetsekana kuti chimboonai provincial psychologist wedu. Tine mapsychologists isu sebazi ari mumaprovince ose egumi muno muZimbabwe ari mubazi reprimary nesecondary education. Mapsychologists vakadokwalifaya, vanodoziva kutoti zvinodofamba sei kana mwana kana aine problem yakadai, kana kuti ari kunonoka kudzidza, pamwe kuda kumba pane chiri kunetsa, kana kuti mwana kana achiita zveviolence kana zvebullying, pamwe kumba pane chinye chisina kugadzikana chakanaka. Tinawo mapsychologists.
Mataura pamusoro pevadzidzi kuvarairidzi vangada rubetsero rwakadai.
Zvekuzoti zvakuvarairidzi deno matiregerero ipapapo nekuti isusu tinotemba varairidzi vatinawo hatifungi kuti varairidzi vatinawo vanogwara nepfungwa nekuti ndo vari kutodzidzisa vana vedu vadori mumakirasi
avo vange vari mutauriri webazi rezvedzidzo vataungana ndoro vari parunhare kuHarare nestudio 7 asi mutungamiri werimwe sangano rinomirira varayiridzi reprogressive teachers union of zimbabwe dr takwavira joe vanoti umboho hwevarayiridzi huripo uye huzere vachiti bazi rezvedzidzo harisi kuda kuita musangano kuti varayiridzi vane dambudziko iri vaonekwe uye vatsanangure zvakatarisana navo
chokutanga chatinoda kutaura sebazi reprogressive teachers union ndeyokuti dambudziko ravandoro nderekuti vanorarama mukuramba chokwadi pachirungu tinoti he's living in denial umbowo hwokuti varayiridzi vari kurwara nemhaka yemari shoma yavanotambira uye nemaconditions ezakashata ndohwatiri kuvapa asi pane kuti vadane musangano wokutaurirana vanobva varamba isuwo tanyora tsamba kwavari vandoro tichiti kana vachitsutsumwa uyezve vachiramba kuti hapana umbowo vandoro ngava organize mameetings mumadistricts votiudza musi wavanenge vakaorganize meeting mudistrict muprovince isu tichavabatsira kuendesa varayiridzi vari kurwara nepfungwa kumusangana ikoko kuti varayiridzi ava vatestifye kuna vandoro nokuti kuda vandoro vanoda kuti vazvionere pamunhu sefola
vandoro vanoti hamufaniri kutaura muchidero vachiti kana pane varayiridzi vane dambudziko iri vashoma zvikuru mukati mevarayiridzi vanosvika zviuruzana nemakumi mana
isu semaunions tine vanhu vatinoziva vari kurwara nepfungwa tinokwanisa kuencourage kuti vaende kumameeting iyoyo vape matestimony vandoro varipo vachizvinzira kuti varayiridzi vari kurwara nepfungwa nemari shoma uyezve nemashandiro avo akashata pari zvino tichitaura kudai kune varayiridzi vakawanda ndichatumira just a few mastatements mumboonawo vari kunyora kuti kana vandoro vachinetseka madii kuti munditumire kuti ndinosangana navandoro
ko masangano anopa rubatsiro mukurapwa kana kuti mamedical aid societies avanotaura haabetseri heri panyaya iyi dr joe
zvavanotaura zvemedical aid society medical aid kwakawanda haisitoshanda saka haitoshandiwo panorwara murayiridzi nokuti hapana kwairi kuacceptiwa kwakawanda vanhu vanoziva kuti hadzisi kuzobhadhara kana paying back kuprocessa maforms iyo yemalearners ndofunga kuti yaangomirira malearners handioni sekuti varayiridzi vangaenda kuchinhu chinonzi chiriko chemalearners but chandoda kutotaura even kumalearners kwachona hapana chiri kuitika notori nevana vakawanda currently vanotova neproblem dzakanyanya dzestresi dzedrug abuse kuosi kunana matapi kumapurasi ekumatapi vandoro kana vari pedo ngavaende vanozvionera kumapurasi ekumatapi kune vana vanotogara vasingaendi kuchikoro vachitoita zvemadrugs masikati vari vana vechikoro
ko varayiridzi havakwanisiwo here kuwana rubetsero kunyanzvi kana kuti kubva kumapsychologists anonzi navandoro ari mumatunhu ose emunyika
izvi zvokutaura kuti vana maprovincial psychologist vandoro ndinofunga somunhu mukuru vanga vachifanira kuti vasaita zvakadai because kana variko although tiziva kuti havako otherwise pane munhu wane paprovince anenge achifanira kuti ari ipapo haana kana motikari yokufamba kuinda just 1 kilometer from the province kuti anoona ticha what more kuzofamba makilomiters anoenda kuma 300 kilometers achiinda kune chakasara kuti azoona maticha muprovinsi mamwe maprovinsi ane maticha anosvika muma 15,000. Mofunga kuti wani munhu ndiye angazoona maticha ari kurwara nepfungwa akawanda ari muprovinsi. I think kuti vandoro zvandingangotaura nezvekuti vari kuramba chokwadi asi tavapa mutoro patsamba dzatanyora kwavari kuti ngavaorganize mameeting places tivaunzire varairidzi vari kunetseka nepfungwa pamaringe nemari shoma uyezve nemashandiro avo akashata. Saka vandoro tinoziva havo kuti ndeve propaganda asi zvanyanya dei vandoro neministry of education vaorganize mamonthly meetings nemateacher unions tivape zvichemo zvakawanda izvi. Ndosaka tinyora dzimwe tsamba dzinenge dzichiti public service commission, ministry of education ngaite mameetings amateacher union tiva pe zvese zvinonetsa varairidzi tione kuti vangazvigadzirisa here. Vandoro munhu anongoramba anozikangwa kuramba uyezve achitonyomba pane kuti vadini vati uyaitise musoro pamwe chete tigadzirise zviri kunetsa ndokuti education system yedu inde mberi mune zvakanaka.
Mutungamiri werimwe sangano rinomirira varairidzi reprogressive teachers union of Zimbabwe Dr. Takavathira Zhou vari parunhare kumasvingo nestudio 7. Chimwe chizvarwa cheZimbabwe, Simba Tembo nesangano reChange Organization pamwe chete nezvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zvakazvimirira vari kuunganidza vanhu vangaisa ruoko rwavo pagwaro kana kuti petition kumutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vachivakurudzira kuti vasasaina bhiri reprivate voluntary organizations amendment bill kuti rive mutemo. Bhiri iri rakapasiswa nedare reSenate musi wa2 kukadzi gore rino rikaendeswa kuna vaMnangagwa kuti vasaine kuti rive mutemo. Vanorwira kodzero dzevanhu vanoti bhiri iri richatyora kodzero dzevanhu kana rikaitwa mutemo. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Evans Sininga weStudio 7 abata mukuru wesangano reZimbabwe Human Rights NGO Forum Dr. Musa Kika kuti tinzwe maonero esangano ravo.
Gwaro iri tiri kuona richibva kuchizvarwa chemuZimbabwe, tiri kuona richitsigira zvizhinji zvaitaurwa nemasangano akazvimirira oga pamwe chete nevamwewo vangava vari kupikisa mutemo iwowo wePVU Amendment Bill.
Imi semasangano akazvimirira oga muri papiwo nenyaya yegwaro iri?
Isu semasangano akazvimirira oga taane nguva tichinyora zvinhu zvakati kuti pamwe chete nekutaura zvinhu zvakati kuti kuvatungamiri kudare reparamende, kune mutungamiri wenyika, kune vatungamiri vehurumende, tichitaura zvakaipira mutemo iwowo. Saka tiri kuona zvizvarwa zvemuZimbabwe zvichiuyawo zvichitaura ende kukasike kutanga. Kutangira pamapublic hearings kusvikira tapfuurapo takaona vazhinji vemuZimbabwe vachinyora uyezve vachisvitsa mashoko avo kuhurumende maringe nemaonero avo emutemo iwowo.
Inganongedzera kuti chinangwa chikuru pamusoro pegwaro iri kana kuti petition iyoyi ndechipi?
Chinangwa chepetition iyi semaonero ataita ndechekukomekedza mutungamiri wenyika kuti aregere kusaina kana kuti kutsigira mutemo wakaita seiwowu. Tiri kuona gwaro iri richitsanangura mashatiro akaita mutemo iwowu, zvikuru sei maringe nekukanganisa kwaunoita magariro evanhu avo vanodipenda nerutsigiro rwavanowana kubva kumasangano akazvimirira oga kana kuti madevelopment partners, dzingava nyaya dzeutano, nyaya dzedzidzo, dzingava nyaya dzechikafu nezvimwe zvakadaro daro. Tinoona masangano akazvimirira oga nemadevelopment partners vari ivo vari kunyanya kutsigira zvirongwa izvozvi.
Asika Dr. Kika, kune vanoti PVO bhiri iri rakanaka, munovatiwo kudii?
Kune avo vanoona sekunge PVO bill iri rakanaka vanofanira kunge vachitarisa munharaunda dzavanogara, vagotarisawo zvekare zviri kuita ikonomi yedu senyika, vagotarisa zvekare contribution iri kuitwa nemasangano akazvimirira oga, vozvibvunza kuti mutemo iwowu chauchauya uchivandudza kana kuti kuwedzeredza ndepapi kana kuti ndezvipi, kana kuti tichaonekwa tichikanganisa zviripo pari zvino zviri kubatsira ruzhinji rweZimbabwe. Vazhinji vari kutsigira mutemo iwowu nenyaya yekuti havasi kunyatsounzwisisa kuti zvii zviri kuda kuti zviitwe. Vazhinji vari kuteerera propaganda kana kuti manyepo ari kubva kuhurumende maringe nekuti sei vari kuda kupusha mutemo kuti ubude.
Totarisawo kuti imi tarisiro yenyu kubva kumutungamiri wenyika vamunangagwa ndeipi, sekuti zvinonzi ndivo vamirirwa kuti vaise ruoko rwavo pabhiri iri kuti rive mutemo munyika.
Tinotarisira kuti President Mnangagwa vasasaine mutemo iwowo. Hausi mutemo wekuti mutungamiri wenyika angade kuisa zita rake kana kuti signature yake pauri. Mutemo unokanganisa maonero atingaite sevana vemuZimbabwe president pamwe chete neinternational community. Mutemo wekuti unokanganisa legacy yemutungamiri, mutemo wekuti unokonzeresa destruction yakati one day. Tinotarisira kuti vasange vachisaina mutemo iwowo. Isu tinoramba takamira pakuti mutemo iwowo hausi pamutemo, hauwirirani nebumbiro redu remutemo, unotyora kodzero dzakati kuti dziri mubumbiro redu remutemo.
Avo vange vari mukuru wesangano reZimbabwe Human Rights NGO Forum, Dr. Musa Kika, vari parunhare kuHarare naEvans Zininga weStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepanhau anhasi. MuNewZimbabwe.com, mutungamiri webato rinopikisa reDemocratic Union of Zimbabwe vaRobert Chapman vanoramba kuti vari kushandiswa neZANU-PF, vachiti mamwe mapato anopikisa ndiwo ari kushanda neZANU-PF. MuNewZimbabwe.com makare, mutungamiri webato rinopikisa reCitizens Coalition for Change vaNelson Chamisa vanoti mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vanofanira kurega zvekushungurudza nekusunga vatsigiri vemapato anopikisa uye kurambidza misangano yemamwe mapato anopikisa. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Makadi paStudio 7, ndiroda kutaura nezvevanhu vachazotorwa kuno kuJoni kunoku, vachinzi vanoda kuyamurwa nomutungamiri wenyika. Apo tinongona hedu kuti dambudziko rokuti iva vachisina vanhu vakuda kutora vanhu vaya, kuda kutobira ipapapa. Madii kutora vanhu ivavavo maerekisheni asati asvika? Musada kutibira maerekisheni ipapa. Ndo zvamakuda kutoita ipapa patotozviziva kutoti kutsvaga kuda kuriga. Nyaya dzenyu dzokuba idzi vedu mutisiyene tigoita dzimwe 5 years here? Inini handitendere nazvo. Mumwe nomumwe akauya nebhazi rake ega achiuya kuJoni. Chinyaya yakaita sei iyoyo yokubvisa mwana wemvana madzikwa?
Makadini vashamarari veStudio 7, ndokumbira kumbobvunza kuti muvhevhu wokuuraya mapurisa wewe nokuuraya vanhu nyaya yakadhisikana kutomboinzwa mukoti, and I don't think kuti muvhevhi ari mujera, but vajob scala vana kana munhu wana vakauraya. And munhu yefta avanonzi akaponta moblessing ari haasi mujeri, but akatobvuma pamberi pedare kuti zveshuwa ndiye akanga aita izvo. But vajob scala vari kupika mhosva yavo ndeyeyi chaizvo. KuZimbabwe hakuna kana vatongi, kana iwo mamajistrat achona vasi vatongi. Zvese zvavanoita vanongoudzwa neZANU-PF naMnangagwa. Vamurume uyu ane usinye uyu, vanhu ngatiende tonovhota zvezvo timubvise. Nini ndinotonzwa kushatirwa even nekutonzwa voice raMnangagwa mufunde.
Ndati ndimbotaura pamusana peZANU-PF. ZANU-PF yauraya nyika. ZANU-PF yauraya nyika. ZANU-PF yatengesa nyika kumaChina. Nekuti mukatarisa nenyaya dzinotaurwa zvekuitwa nemaChina, it's obvious zviri pachena kuti ZANU-PF yakatotengesa nyika ichitengesera maChina. Havasi kumbotedzera mitemo iripo. Vanongoita zvavanoda paZimbabwe. Vashandi vanoshungurudziwa even kana kuchinzi vanhu ngakutaure nyaya dzemari havana basa nazvo, because vari kuziva kuti nyika vakaitengesera maChina. Vanhu ngatiendei tonovhota tunovhota varume kana inini ndakatoregista kuvhota kwacho handei tunovhota chamisa apinde dambudziko rekuzimbabwe riperere dambudziko riperera because vanhu vashungurudzika vanhu vashupika mukatarisa zvekuitwa nezanu pf hapana chiri kubuda kana even one hapana
You DZ yacho iyi kunenge munhu mutungamiri wacho ari kurwara nepfungwa azivi kuti kune tsitsitsi here ari kurwara nepfungwa nganyarare chaona nazvo zvino nguva yakwana tasvika nganyarare chamuratidza zvatiri chamuonesa moto uyu anoti chii bato risingazikanwe kana munyika kana nani nani bvunza mwana mucheche wegreat zero ect kuti chiiccc anokutaurira
nhai mi vestudio 7 chimbonditaurirai kuti kuzimbabwe ukabwunyatsivita secha shuwa mapato anoda kusvika 100 mapato ndozvinongoratidza zvega kuti nyika iye haina fiucha haina muvono womberi inisedzekuti mapato osawa dai vaibatana voumba chimwe chete nyange dai aita mana zvavo zvainzwisisika dhani kuti mangwana mangwana munhu inge afo mabato inge afo mabato vanhu ava vane fiucha yekutungamirira nyika here kana kuti vanhu varoda kungoti tarirai nyika dzakasununguka dzine vanhu vanoda kukwidza zvakaita sana south africa even kana kwamuri kuna naamerica hakuna mazipato mapato anongofowo mwana namudzi adhuka zvavo ngomuka kutoti ndava nebato rangu ndozvinongoratidza kuti zanup f yakaona kuti vanhu vemuzimbabwe vakanyaukosira haibvisi izvo kumhanya kana vanhu vachiita zvavari kuita vanhu ngavabatane vasiye zvimapato mapato zvavari kuronga izvi vakwanise kubvisa zanup f
varume tinokumbirawo jona tinokumbirawo kuti voters row richinjwe rigadziriswe voters row ndorogara rakatikanganisa mavhoti edu always hatisungu kunovhota kana voters row usati ragadzirwa please nendiri mukomana anobva pamusani tipinde ndinoitwa robert sirikinda hatizotyiswe nevamwe vanhu turambidzwa kuita misangano yedu yetriplec kwese kwatigere papi nepapi bati toda kuvaudza kuti mudhara avo vari kunodyiwa this time vakavarayirwa nekuti vari kutirambidza kuita marallies vari kutirambidza kuita misangano nedzedu nevanachifi vavo vavakagadza pazvigaro zvechizano pf zvisiri izvo vanachifi vaya vataizivawo kuti vanachifi ndo musharuka mukuru anenge ari mumusha vanachifi vakuenge hwana vadiki kuti vakurambidza vanhu kuita zvavanoda munyika mavo saka tinokumbira kuti zvigadziriswe voters row rigadziriswe
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zvekuitika muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muamerica america inoti pari zvino haisi kuzopa ukraine ndege dzehondo dzerudzi rwef-16 fighter jet asi pane dzimwe nhengo dzedare reparamende yeamerica dziri kuronga kukurudzira mutungamiri wenyika yeamerica vajoe biden kuti vape ukraine ndege idzi kuti ishandise mukurwisana nerussia svondo rapera ukraine yakasvitsa gore iri muhondo nerussia america ndiyo nyika iri kubetsera ukraine nezvombo zvehondo zvizhinji asi nyika dzemubatanidzwa wenato dziri kubetseravo ukraine nezvombo sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi sangano reinternational organization for migration rinoti riri kushanda nemamwe masangano kuti vaparure zvirongwa zvingabatsira zvizvarwa zvezimbabwe zvinotarisirwa kudzoka kuzimbabwe kubva kusouth africa bazi rezvedzidzo rinoti musangano anomirira varayiridzi haafaniri kutaura zvinhu zvisina mumbowo uye zvinokonzera mhirizhonga asi rimwe sangano rinomirira varayiridzi rinokurudzira bazi rezvedzidzo kubetsera varayiridzi vanonzi vari kunetseka nepfungwa pamusoro pebasa ravo diri muWashington DC ndini tanonoka wande ndichikusiyai muina Chris Gande nenhau dzeisindebele.